It's Tisha, baby.
Fresh out from Naija Remix.
Amai wangu ndavataurira Navatete wakato kumirira Bada guonda Iya katora moyo wangu Pani nenge ndinewe Hana ino fazi wandewe Ika kushai wandirare Andifare Asi
I'm not a fighter.
I believe in love. Be no believe I'm a rude. I'm a lover, I'm not a fighter. I believe in love. Put your hands in the air if you are with me.
Hands in the air, hands in the air.
Maoko mudenga kana uji sabota rudo.
Maoko mudenga, maoko mudenga.
Put your hands in the air if you are with me.
Jamba, diga tu chikutiro, yanga iri 8 years ago. Bangwe mushi wisha dai my time zozo. Inini ndega, nini ndiri wani. Apana kana mumwe anenge inini. Pandino shuwa munu wesa katizi. Inini ndakapenga, pamanzi, dino tenda sama tenga. Bakandi pachiko, nyango kandiringa chichakara chilipo. Awuzi chinji, inini andisipo, inini ndakapenga. Tino tenda sama tenga, bakandi pachiko. Nango kadiringa chichagara chiripo. Awuzi chinji, inini andisipo. Pasi panda bezuboka, ichinguri national anthem. Tiniwe, iwe muriwa, iwe usambushka. Rudo, rwake runo dipengeza. Tuzote mbindo nyara andichata ure. Nasiza dadi wakara wanyarara. Inini ndakapenga, pamanzi, ndinotenda sama tenga. Bakandi pachiko, nyango kandirenga chichagara chiko. songs and my baby ininda dakta na kunerima kuwa ichamuya ndininda katigara ndichauya kune masongs echokwadi ndine WhatsApp type ye my baby gore rinopera uchiterera nox haufinuka nina mudara nox inini ndakapenda pamanzi ndinotenda samatenga vakandipa chipo nyangu kandiringa chichagara chiripo hauzi chinje inini handizipo inini ndakapenga pamanzi ndinotenda samatenga vakandipa chipo nyangu kandiringa chichagara chiripo hauzi chinje inini handizipo inini ndakapenga pamanzi ndinotenda samatenga vakandipa chipo nyangu kandiringa chichagara chiripo hauzi chinje inini handizipo inini ndakapenga
take semi
inini ndakapenga
Judgment Yard, the Platinum Family.
Yeah, slice tea for my Simba. I know you got it. But come to think of it, Paneja, we didn't want to go to the Yimba. We didn't want to go to the
Yimba.
Cold Sazu Nyepere. For Painkiller. For Iwe Rudo. Nanda imbe
Hadina
Kwa ndino fayu
Hadina
Kwa I love you
Hadina
Kutanakirana
Hadina
Shows you one thing I'm
Fresh
the man
from Nigeria
Hate me or love me Chegwita Pani